Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezoro rekirisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vokwidza mari dzekufambisa munguva ino yezoro rekirisimusi zvasiya vafambi vakawanda vachichema-chema. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa aiswa nyika yose nemumigwagwa kuchengetedza runyararo munguva ino yezoro rekirisimusi negoredzva. Komishina Nyati vanoti mapurisa achishanda pamwe nemamwe mapoka akasiyana siyana vachange vari mumigwagwa yemunyika senzira yekudzivirira tsaona dzemumigwagwa idzo vanoti dziri kukwira. Mapurisa mudunhu reHarare nasa atendererawo pamba remusika achipa dzidziso nechenjedzo kune veruzhinji vanofamba nemabhazi pasi pechirongwa chakanangana nekuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mapurisa achishandawo nevashandi vebazi rezveutano anonzi ari kushandisawo michina yekuona kana mutyairi anwa doro kana kuputa zvinodhaka kana kuti mabreathalyzer mumaroadblock akawanda mumigwagwa. Svondo rapera mapurisa akazivisa kuti vanhu gumi vakafa vakawanda vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa dzakaitika nyika yose musvondo iroro. Gwaro rakaburitswa neWorld Health Organization muna chikunguru wegore rino rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika ina dziri pamusoro muAfrica dzine tsaona dzemumigwagwa dzakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naCommissioner Paul Nyati.
Mapurisa akazvimirira kuita basa ravo semazuva ese tichange tine maroadblock tichange tine mapatrol uyezve tiri kukudzira vatyairi kuti vasafambi vakadhakwa uyezve kune vamwe vanoti motikari dzikafa vodzisiya dzakapakwa mumigwagwa zvekonzera tsaona tokuti motikari haifaniri kuti kana yafa yosiyiwa mumugwagwa kwenguva hombe kusvikira yakonzesa tsaona zvatiri kuona zviri kuitika mazuva mashomanana angopfuura kwozoita kune vamwe vanofamba vakarembera padzimotikari mutemo haubvumiri kwozoitawo zvekare kuzadza motikari nevanhu kana nemwe midziyo zvekonzera tsaona zvekare saka toda kuti munhu wese ave nechekuita pakufamba mumugwagwa kuitira kuti zvirerutse basa rekuchengetedza mutemo uyezve zvichengetedza upenyu.
Tiri kuonawo kuti kune tsaona dziri kukonzerwawo nemhuka dziri kupindawo mumigwagwa pane zvamuri kuitawo here semapurisa kuchenjedzawo veruzhinji kuchengetedza zvipfuwo zvavo?
Nizvozvo tiri kubatana neTrust Council nemamwe mapazi ehurumende patiri kukurudzira varidzi vemombe vembudzi yemadhongi kuti vateedzere mutemo vaone kuti zvipfuwo zvinovharirwa zvipfuwo zvinochengetedzwa kuitira kuti zvisakonzere tsaona toona vanhu vachikuvara toona vanhu vachifa saka inyaya hombe iyoyo yatiri kubatana nayo pazero rino ndosatiri kuti munhu wese ane chekuita pakudzivirira tsaona ane chekuita pakuchengetedza upenyu pazere rineri dzokune dzimotikari dzinotakura veruzhinji dzinotakura dzemakambani nevanhuwo zvavo vanenge vachifamba netsoka kana kuti varidzi vezvipfuyo.
Koitawo nyaya imwe Komishina Nyati inotaurwawo nevamwe vanofamba yekuti mapurisa anenge achitariswa kunge achichengetedza mitemo vanopedzisira vamwe vaakutambiriswa choko muhomwe vanhu vachityora mitemo zvii zvamuri kuitawo kudzivirira izvi?
Tiri kusunga hakuna munhu ari pamusoro pemutemo kunyange mupurisa kunyange munhu asiri mupurisa anenge apara mhosva yake yecorruption tinongomuranga sezvinongoita mutemo wese wenyika saka tokati veruzhinji vamhanga kana paine mupurisa ari kutora choko muhomwe kana paine veruzhinji varikufamba vachipora choko muhomwe tizvione izvo zvekuti mutemo waita basa ravo.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare Studio 7. Vamwe vanofamba nemabhazi nemichovha vari kuchema chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa nevemabhazi nemichovha mari dzekuripira kufamba munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vapeta mari dzinobhadharwa nevafambi nezvikamu zana kubva muzana kana kuti 100%, vamwe nezvikamu makumi mashanu kubva muzana 50%. Vamwe vataura neStudio 7 vanoti rwendo rwekubva kuHarare kuenda kwaMutare rwaisibhadharwa madhora 10 rwave kuita madhora makumi maviri, kuchitiwo kuenda kumarondera kubva muHarare kwaisimboita madhora matatu. Vanofamba nemabhazi vave kumanikidzwa kubhadhara madhora matanhatu, izvo zvavanoti vanga vasina kugadzirira munguva ino yezororo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Kana ari mapurize ramabhazi chokwadi akakwira, nzendo dzaadzichiita ma$5 dzimwe dzaakutoita ma$10, dzaadzichiita ma$10 dzimwe dzaakutoita ma$15, dzaakachiita ma$15 pamwe paakutoita ma$30, chokwadi mapurize edu akakwira. Nekuda kukwira kwamapurize eyu tainge kumba kuti hurumende ingadai yapindira. Nekuti mukatarisa kuhurumende ndiyo ina masection akawanda anova ana maagent anoita zvina mumugwagwa. Tinave mapurisa, tinave traffic safety council, zvakati tine VID. Nekuti mukatarisa vanhu vanguva dzakawanda kana vachindocheka mumugwagwa izvi vanondocheka kuti dzinonguva mota yadarikai, asi ukazodarika ipapo nozoona kuti mota dzotaka dzina maoverload. Zvakare kana iri nyaya yamasurprise varume ava vasitombotarisa, randirati mapurisa asi kuitari.
Iyo mitengo yemabhazi haina here zvinoisungirira kuti igare iri panzvimbo imwe chete?
Taichinongura kuti mapurisa ngaatarise masurprise, zvakare iyo maoperators iyo ngaafambi neikuti tisiso fair table, nekuti ino fair table munhu akangohamba zvake atongochaja zvaari kuda.
Vamwe vafambi tiri kunzwa vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa kumaterminus kumarengi uko namahwindi namakondakta, zviri kufamba sei?
Chokwadi mahwindi ndiye mamwe ari kukondira izvozvo, nekuti mahwindi akangoona kuti vanhu vawanda anongotaura purize yavanoda. Saka maoperatorwa pavanozosvika pazo vanoda kutoita zvavanoda. Zvakare ndikati kuona kumahwindi tingangoti Zimbabwe yese chai, kana mabhazi achisvika paterminus tiri kuona kuti kondakta achisiri anenge ava incharge nebhazi iro tikiti
vatyairi vari kubatawo vafambi zvakanaka here mumigwagwa umu?
Tingati tona kwamodzirimo kungobva uko kwakutanga zororo kumatikumbu, vatyairi vamwamwe maoperators navamwamwe vamabhazi nemotikari vari kushanda zviri kudarikidzana, kureva kutiko madrivers anenge aneko kundoko kuti madrivers anenge aneko, tiona kutiko migwagwa yedu yakanyanyoitisisa zviri sekana tichinda kumaruva kana tikangobuda zvemahombe sera migwagwa yedu yakaipa. Kana iwo muzvikonzero zvakare zvinozokonzera kutiko namaroda. Saka pamusoro pamaxgendiwa tinokumbira kutiko vatyairi vedu ngavafambe zvakanaka.
Mashoko amungapewo vari kufamba ndeyekuti kudii muzororo izvi?
Hatikuri chatirikungomushuvira ivamuyo kutiko ngatifambewo zvakanaka. Zvakare kwatiriwo isu vafambi ngatiregei kuva isusu vanozopesedzera kuti mota dzinonye mhanya chitauda kunosvika kuzimba dzedu, tinaa ndiko tinonegeri kusvika asi kusvikiri vapenyu.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vari parunhare muHarare naIvanzi Zininga weStudio 7. Vamwe vechidiki vari munyika vane miono yakasiyana-siyana pamusoro pezuva rekisimusi iro richange richipembererwa mangwana. Kune vanoti vanorikoshesa, vamwewo vachiti izuva rakangofanana nemamwe mazuva. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wechidiki anogara mumusha weMbare muHarare, Muzvare Telmo Kupara, vanoti zuva rekisimusi rakakoshera vechitendero chechikristu saivo, sezvo richidzidzisa rudo rwavanoti rwakaratidzwa naMwari kuvanhu.
Nguva yekrismas yakakosha nokuti sesu vatenzi ndokwatinorangarira kuzvarwa kwemwanakomana waMwari Jesu Kristu, uyo akasvarwa kuti atifire zvikadzo zvedu. Ende nguva iyoyi kazhinji tinoswera nemhuri dzedu.
Asiwo variko vakafanana naamai Kelly Mapfumo, mumwe mudzimai wechidiki, avo vanoti zuva rekisimusi rakangofanana nemamwe mazuva.
Ine mhuri yangu tinongomuka tichidya semazuva ese tichingopfeka semapfekero atinoita mazuva ese izvozvo mwana wangu muhombe ane 8 years but haatombochemere hembe dzechristmas nekuti hachisi chinhu chatinokoshita mhuri medu kana tichida kungozviitira nguva yakakosha semhuri tinongotora rimwe zuva chero pakalenda hatizi limited kune krisimusi chete
Mufundisi wechidiki anotungamira svondo yeGreater Love Ministries vaRonald Mhlaba vanoti kisimusi izuva rekurangarira zvakanaka zvinenge zvakaitika muupenyu hwevanhu kubva gore richitanga.
Zuva rakadaro tinoricelebratira kuchechi tonozoricelebratira kudzimba nemhuri dzedu inguva yekupembera inguva yekuzorora inguva yekutenda Mwari mudzimhuri nezvose zvaanenge achititira reflecting the year kwatabva nekwatinenge tasvika so izuva rakatikoshera izuva ratakamira izuva ratichapemberera.
Makristu pasi rese anopemberera zuva rekisimusi musi wa 25 zvita gore negore vachirangarira kuzvarwa kwaJesu Kristu uyo vanotenda kuti akauya kuzofira zvivi zvavo. Asi hasi makristu chete anopemberera zuva iri sezvo kunyange avo vasingaiti zvechitendero vachitora mukana wekuti vazorore kubva kumabasa vachishanyira hama neshamwari vachibika tunona akatwe kudya nekunwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira hari yemadzisawira. Ukuwo murapi anoshandisa mishonga yechivanhu vanozikanwa nekunzi mbuya muchadura vanoti zororo rekisimusi harinei netsika dzevanhu vatema.
Patsika dzedu sevana veZimbabwe hatina zuva rinonzi kisimusi. Hazvina zvazvinotibatsira kana kuti zvatingadzarasikirwa nazvo tikasaripemberera. Isusu patsika dzedu tine mikwerera, tine nhuruka. Kufa kumwedzi nekumuka kwavo kuchena kwejena guru ndo zvedu isusu zvatingapembere.
VaWillard Mutoti baba vechidiki varogara kumateta 2 kugokwe vanoti zororo rekisimusi rinovapa mukana wekuti bhizimusi ravo rekugera vanhu misoro rivawanise mari yakati wandei.
Inini sababamen zuva iro riri ndozuva ranoita kuti basa rangu rofaya vamwe vachidya mari ndiyo handinichitodyawo ndichitoitorawo iyoyo ndichiiswawo mumwe mari saka zuva irori rakandikoshera zvokuti nekuti izuva rinokwanisa kuunganidza vanhu pabusiness center pandoshandira.
Asi mukufara kwese kuchaitika mapurisa eZimbabwe Republic Police anokurudzira veruzhinji kuti vafare zvine mwero. Tinzwe mashoko eyambiro kubva kumutauriri wezrp mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza.
Tisanyanye kufarisa mazuva akangofanana ngatizvidzorei ngatizvibatei kana tichienda kunofara navamwe ngatingoendewo tongonofara nguva diki kana nguva yekudzokera kumba yakwana todzokera kumba tisanyanye kuti usiku hwese.
Munguva yezororo rekisimusi iri vechidiki vanowanzoita misikanzwa inosanganisira kutora zvinodhaka kupindana nenyaya dzepabonde uyewo kuba chaiko. Kunyange veruzhinji vakawanda vari kuti gore ra2024 rakanga rakavaomera vhiki radarika mudhorobha reHarare vanhu vakanga vari ivhu namarara vachitenga hembe zvikafu zvinwiwa nezvipo zvekupemberera zuva iri. Vechidiki vakawanda vanotora mukana wezuva rekisimusi uyu kuzororawo kubva kumabasa pamwe nezvidzidzo zvinowanzovatorera nguva yakawanda vachizvifadza nemimhanzi kushanya pamwe nekutandara nemhuri dzavo vachiita mabiko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanai nevamwe munzwe mese nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kutungamira urongwa hwekupinda muhofisi kwevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chinonzi chiri mushishi kugadzira hwaro hwekuti nyika yeAmerica ibude mugungano reWorld Health Organization panopinda vaTrump muhofisi. Sangano renhau reReuters rinoti izvi rakazvinzwa kubva kune imwe nyanzvi yezvemitemo yezveutano iye inoruzivo nezvenyaya iyi. Bepanhau reFinancial Times rinonzi ndiro rakatanga kuburitsa nyaya iyi richiti rakanzwa kubva kuvanhu vaviri vanoruzivo nezviri kuitika. chikwata chava Trump chiri kuita gadziriro yavo yekupinda muofisi uye chinonzi changa chisati chapindura mifunzo yatumirwa nesangano reReuters pamusoro penyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba vanoshanda vari kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga.
Zvingareva ndezvekuti izvo pasi rese rinenge rava padambudziko. Sezvatinoziva, United States of America inopa tsigiro yakawanda kuWorld Health Organization nekunana UNICEF. Uyezve panoitika mapandemic sezvatakaona panguva yeCovid nemamwe maoutbreaks akati wandei like vana Ebola, America ndiyo inowanza kutungamirira chimeka sure kuti World Health Organization yawana support yakakwana. Chatinoziva ndezvavakaita first 4 years dzavanga vari muofisi vakabuda muma organizations akawanda kana kubvisa rubatsiro maorganizations akawanda nosanganisira maorganizations zvakaita zveclimate change nezvimwe zvakadaro. Administration yakazouya yava Biden yakadzorera America kumaorganizations kuitira kuti mapandemic siwa yayo asauraya vanhu vakawanda asaramba achiparadzirwa. Saka kana United States of America ikabuda muWorld Health Organization, ndainotova dambudziko guru chose kumunhu wese. Zvinhu zvakaita semavaccination and other things zvinenge zvichitsigirwa neWorld Health Organization zvinenge zvava kusafa nekuti zvinesiri kuwana rubatsiro rwakakwana.
Iro basa regungano iri reWorld Health Organization nderei?
So World Health Organization kuZimbabwe tinoiziva organization inokurudzira zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba kwevana, vaccination, nekuti panoita maoutbreaks paya sana cholera vanouya vachitsigira. Saka basa raro eWorld Health Organization nderekuti vanhu pasi rese vange vane utano hwakakwana, and tavanonyanya kufokasa nacho mapublic health related diseases anokwanisa kuparadzirwa zvakanyanya kana matanho akasatorwa nenguva iripo kuti matenda iwayo asaparadzira. Saka kune zvirwere zvinoda nhomba zvakaita sana polio, vana measles nezvimwe zvakadaro, zvekuti vana World Health Organization vanofokasa manje kuti maregions pasi rese anoda more support ndeapi. Sekunoku kuAmerica havazhinji havatozive neWorld Health Organization nekuti nyika yekunoku hurumende yacho ine zvibatsiro zvakakwana kuti zvirwere zvisakurumidza kuparara. But wairanze kunana Zimbabwe nedzimwe nyika mathird world countries, we rely a lot ne World Health Organization.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muMozambique vaVenancio Mondlane nhasi vati dare repamusorosoro munyika iyi riri kubvumidza utsotsi kubvumidza kunyadziswa kwevanhu varo mushure mekunge rasimbisa kukunda musarudzo kwebato riri kutonga reFrelimo. Dare Constitutional Court rakatonga kuti zvakaitika zvisizvo hazvikanganise zvakabuda musarudzo. Kuputika kukuru kwaonekwa muGaza nhasi chipiri apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Zvizvarwa zvePalestine zvinodarika zviuru makumi mana nezvishanu kana kuti 45,000 zvaurayiwa mumwedzi gumi nemina yekurwisana pakati peIsrael neHamas. Apo gore ra2024 rave kupera, vamwe vanoti upenyu huri kuramba huchiomera veruzhinji, ukuwo mabhizimusi nemaindastiri zvichitatarika nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi zvisinei nekuti nyika yave nemari itsva. Kukura kunonzi kwakaita upfumi pamwe nekukwanisa kuve nemari yakasara muhomwe yehurumende. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
kwegore rechina kubva mugore ra 2021 upfumi hwenyika hwakakura zvekare mugore rino rave kupera ra 2024 kunyange hazvo kukura uku kwakaderera pane kwaitarisirwa nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kurikota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mugore ra 2025 upfumi hunotarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana asi vamwe vanoti kukura kweupfumi uku hakuna zvakawanda zvakunobatsira veruzhinji mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paMidland State University vaArthur Chikerema vanoti veruzhinji vacharamba vachinhonga svosve nemuromo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana
kupera kwaraita tinototenda MCK nekuti kurarama kwatakaita tese ngeZimbabwe kurarama kwenyasha tichiona kuti nyika yedu yanga iri nyika yanga iri mudrought yanga iri nyika yanga ine dambudziko rekushaya simba kwemari yedu yemuZimbabwe
vachikerema vanotiwo kuvekwa kwemari itsva kwakambodzikamisa zvinhu asi hakuna kunyanya kubatsira uye mabhizimisi pamwe nemaindastiri zvakaramba zvakaomerwa
kuchinja-chinja kwemari isina mutsigo tinongoona kuti kwakaita kuti mabhizinesi chaiwo atadze kuplana tinoona kunge hurumende yedu inoita kumbunyikidza kuti vemabhizimisi vave vachatambira reti iyoyo inotamba-tamba kunge mukwanzi kunge derere asi zvinova zvinozokuvadza mabhizinesi avo
nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka mumwaka wapfuura hurumende ichitsigirwa nezvikamu zveUnited Nations kusanganisira World Food Programme yakaparura chirongwa chekupa chikafu kune vanotambura vari kumaruwa ukuwo mumadhorobha vanonyanya kutambura vachipiwa mari yekuti vakwanise kutenga chikafu asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vakuda kwashe munengiwa vanoti kunyange pane matanho akadai saari kutorwa nehurumende nemasangano anobatsira upfumi hwenyika hunoramba hwakaremera veruzhinji
ikonomi yedu inoramba iri an enclave economy ine two sides ine vanazvo zvakawandisa nevasina zvachose chose vanononga zvose nemuromo haitibati zvakanaka sevashandi
vamunengiwa vanoti hurumende haifanirwi kutora matanho ekungotsvaga mari ipapo ipapo asi kuti tarise kune ramangwana yotora matanho akasimba ekumutsurudza nekuwandudza maindastri
chiri kukonzera kuti vanyanye kufocusa on consumptive taxes it's because the productive sector has been decimated mozoona kuti pama exports edu ari kuwandira kune anonzi maprimary goods kutengesa zvinhu zvisina kuprocesswa
vaJoseph Gunda mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti vemaindastiri vanoramba vachichema nenyaya yekuti vanodhurirwa kuita mabasa avo munyika nekuda kwekudhura kunoita zvakakosha zvakadai sema getsi pamwe nekutakura zvinhu vachitaura urongwa hwekushandiswa kwemari yenyika hwegore ra2025 muzvinafundo Ncube vakati mahomwe yenyika makakwanisa kusara muine mari nekuda kwekuti bazi ravo rakaita zvose zvaraigona kusashandisa mari zvisina mwero pangamazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe LEDRIS vaProsper Chitambara vanobvuma kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka asi vanoti zvinhu zvinogona kunaka mberi
gore rinouya tinotarisira kutakawana mvura yakanaka zvinhu zvinoimprova especially kuagriculture manufacturing zvakare nethe rest of the economy
vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanochema nerekuti zvango zvakatemerwa ivo nevamwe vakuru vakuru vehurumende ndizvo zvimwe zviri ku ringidza kugadzikana kweupfumi munyika asi vakambove mumwe wavana chipanga mazano vemutungamiri wenyika vaEddie Cross vakaudza Studio 7 kuti zvirango izvi hazvina zvazvinonyanya kukanganisa vachiti nyaya yehuori ndeimwe nyaya hombe uye ikasagadziriswa nekukasika inogona kukonzera mamwe matambudziko makukutu munyika
uori hwasvika pachinhano chekuti vanhu vose munyika vave kushushikana nahwo kukura kweuori muZimbabwe kwanyanyisa uye zvinofanirwa kugadziriswa kana mutungamiri wenyika akasatora matanho akafanira pakugadzirisa uori zvichakanganisa nhoroondo yeutongi hwavo
kubudiswa kunze zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakakosha zvakaita segoridhe uye kupinzwa munyika kwezvinhu zvinotengwa kunze nenzira dzisiri pamutemo ndehumwe uori hunonzi huri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda muchuchisi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general amai Lois Matandamoyo vakazivisa gore rino kuti nyika iri kurasikirwa nemari inoda kusvika kumabhiriyoni maviri nekuda kweuori vakakurudzira kuti kuti patorwe matano nekukasika kugadzirisa dambudziko iri. Uko muzvinafundo Ngobe vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kunyanya pakudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Zvichaoneka mukufamba kwenguva kuti matano aya pamwe nemamwe akawanda ari kutorwa nehurumende achaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane here mugore rinouya ratave kupinda ra 2025 kana kuti icharamba iri ngoma ndiyo ndiyo. Ndakamirira Studio 7 Nobulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo. Mumwe wevanhu vaida kukwikwidza musarudzo yekutsvaga mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA, asi mazita avo akasatambirwa, Vatemba Muliswa vazivisa kuti vachapikisa danho rakatorwa neZIFA Ethics Committee rekusatambira zita ravo kuti rive pavanhu vacharwira kutungamira nhabvu munyika. Vachinyora padande mutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vamuliswa vati sezvo vanhu vari kukwikwidza vari vashoma, zvakanga zvakanaka kuti komiti iyi ivanyorere ichivapa zvikonzero zvakaita kuti vasabudirire. Vamwe vanonzi vasina kutambirwa mazita avo ndava Walter Magaya, vafarai jere neakambotambira nyika Benjani Mwaruwaru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii pasi rese, makadii Studio 7. Ndiri kukumbirawo muiso mashoko rangu kunyika iteerere. Inini ndakafamba munzvimbo dzakawanda munguva yekutorwa kweminda. Nyaya iri pahaisi yekutova munhu angagovapewa munhu mapepa yekuti purazi rive rake. Inini ndakafamba mapurazi akawanda munguva yehuveinda. Vanhu vaivhurira madhamu vachivhura mvura nekuseri rubata maramba usasika. Munguva dzevarungu pachitorwa mapurazi kwanga kune mabhani vakapwanya. Vakavaka matanga nezvidhina, vakapwanya makombo anga asiwa netambo dzemagetsi, vakagadzira mota dzewaya. Saka hapana chinomboitika, vakapuwa pfumbudza, vakatenga mahonda fiti, vakapairota. Izvi zvazvikwere zvetsuro. Mumusha uno ndikaita chifambi, mukadzi anoitawo, mwana achiba nokuvana. Zimbabwe inondirwadza.
Hello, 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 Studio 7, mkoma jonga ni wangu wese wa samarari Studio 7, tukumurusa ema doko na ano, kwa jivaa kwa jemo Zambiki. Wa Emerson, wamuna gagwa, wa gazirise, nilukitika Mozambiki, wa nyara ze hondo ilo utanga Mozambiki, mastrike acho, nilukitika Maputo, usuruguwaru nupisha, sinzi wa esamaru sato hawa kunyepa. Wagadzirisa wa Mnangagwa.
Hello Studio 7, hello Studio 7. Corruption muzimbabwe yakanyanyisa. Kienda mabank chako chako uchida mari wa uiwani. Aziga unoko uchida cha uiwani. Azimari nige iri yako, pesi pinige jira tiga kutimari yaka pina fengi. Pajia pina mbengi wako naitora amuna mari, saka mune mtina kupina mari zo mbengi mati. Ndo uchibuda mbengi mumunu na wakuma na wakuma mira panzo na wakuma na mai wakuma waripo wa vechidiki wanto kudzakutoti manga mchida mari ito kupai. Sasa wali bengi la haku mchida panzo. Mari zine za sama gilo out of the bengi ni mama ane chata. Acho ni mabosa harikumu soro soro uku mendo kudzakuda panzo. Atiwani kuma bengi waru ita bizi kuchaka ma US dati hati karenzi waru kida kutila uti. Kwa hano zi ya watu kwa hano kwa hano kwa hano kwa hano kwa vanhu tora mari dzinoenda kunze kunyika vano kuwanda ikoko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mazwi paWhatsApp, tumirai panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kukurukura nezvezororo rekisimusi riri kucherechedzwa nekupembererwa mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti akagadzirira zvakasimba kuchengetedza mutemo munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vamwe vemabhazi vanonzi vakwidza mari dzekufambisa munguva ino yezororo senzira yekuunganidza nayo mari, zviri kunzi nevafambi zvichavaomesera sezvo vangu vasina kugadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokushuvirai zororo rekrisimusi rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusemina Sandikile Musanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2024. Yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ilizwe le producer lokuthi ukuthi idemocracy okutshengisa ukuthi umuye lomunye unyelwa lo mbono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukwawaliswa.
Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzana uPF. Ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abochekeja abaningi wokugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide. Kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulumgodi ngoba uhulumende wehluleka ukubahlenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ukwenzela ukuthi kungabi lengozi emgwaqweni. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi kulamapolisa amaningi alondoloza ukuthula elizweni lonke, njalo lonyaka kuthengwe imitshina emitsha ama-breathalyzer okuhlola abachayeli bezimota. Umnumzana Nyathi uthi bazajeziswa kabuhlungu labo abafumbathisa amapolisa kanye lamapolisa avumela inkohlakalo le. Kulo mkhankaso okwamanje oqhutshwa ngabe Traffic Safety Council of Zimbabwe, amapolisa lezinye inhlanganiso ezilamalunga ahlolisisa okwenzakalayo emgwaqweni elizweni lonke. Kulabantu abalichumi ababhubhe engozini zemgwaqo ngeviki ephelileyo elizweni. Amapolisa athi inani leli lilakho ukukhuphuka uma abachayeli bezimoto bengalandeli umthetho. Ukuwabhubha abantu abafika phose ikhulu nyakenye elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ake sizwe umnumzana Nyathi ekhuluma ngokwenziwa ngamapolisa lonyaka.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police balungisile lisebenza ndawonye labanye abahlanganisela ku-Traffic Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube nokuthula emgwaqweni, kube nokuthula ngenxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli yekumbi ukusebenza. So cela umuntu wonke ukuthi alalele abahamba ngezimota, kumele ngabahambele isichuku njalo kumele sigcine abantwana. Sonke silandele umthetho, sizindile ama-road accidents, sizindile ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu abanesithina ngama-law abiding citizen.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapolisa afumbathiswa ngabachayeli bezimota, likuphatha njani lokho?
Kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapolisa imali, labo siyabajezisa. Amapolisa njalo abathatha imali kubachayeli ndabanikazi yezimota, labo siyabajezisa. Yikho phela sela sithi uZulu kumele asinikeze imbiko, uZulu kumele asithele, siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho, sihlanganisela amapolisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcina ke sezingena emgoqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapolisa ababambene nale Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo zenze santando ngakuyukuthi sekufike isikhathi esifana ukuthi inkomo zihambe isiyayeni kumele zihambe isiyayeni ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi abantu kumele bahambe zisinda ukuthi inkomo lezi azisezi ziye lezane sidinga ziyahambe emgwaqweni zisenza ukuthi kube lama-accident.
Lo mnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lukhisimusi otshekesha abaningi ukugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi besemgodini ngoba uhulumende wehlula ukubahlenga kulandela imbiko ethi bahlome okwesabekayo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Lusizo lodwa emulini zezimbabwe ezesihlobo esingotshekeja osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotshekeja laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe lekhisimusi ehlabusayo, kodwa lekhisimusi isiphenduke yababa gamu njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lina Mize ulabantwana ababili uTinashe loTawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo uma ecabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time, bayafona bafuza amandoda ethu bamama yatshela ukuthi hayi bazobuya thula bazobuya ngikhuluma njani.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenze lo msebenzi wokutyeketsha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyeketsha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi ende zviri kuita maphorisa azvidakariri kungava.
Amapholisa yiwo avhala umgodi, avabakhiphe lava vantu kulo mugodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo
because bese tiri kuzama zvinhu live.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozadlalela ikhisimusi emgodini.
Umuntu endimazi ukuthi uhamba abuye uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya ungafumani manzi ufila njani? In that moment can you just imagine kulaa ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otyeketsha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankasi uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla ulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. Unkakase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyeketsha laba.
Bathule bahleli abantu bona bayenza lanto ezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaa emgodini akule 14 ephumile ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphansi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa ngokuyabona kasi ngathi urhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke lonto le, uyibona ngathi yinto nje esistoke esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo siyacela, sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela. United Nations lapho elikhona siyaliviza lani ukuthi sicela lisincelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase-South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe balamacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomitho wezamapholisa uGeneral Fanny Masemula usanda kutshela bezindaba ukuthi uhulumende akakalulahle uhlelo lwakhe lokuhlenga otyeketsha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Nomele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ikansili yakoBulawayo ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukusebenza kwemichova edolobheni leli ngesikhathi kulabanye abakubhizimusi leli abathi akuqedakali okwenzakalayo njalo kulamanye amankampani aqhuba kube amabhizimusi abo okwenza amancane adonse nzima. Lezakhamizi zithi zithwele amehlo ngokuguqulwe indlela imichova ithwala ngayo. Kubika uNgqwele Dube.
Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho weBulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimota zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokho abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku sokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngechovambayiwa, Bulawa United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, Bulawayo City Transit le Bulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini atshiyeneyo. Bayakusola abaningi okwenziwa ngamankampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala eLobhengula.
Nokuthi kube lamafondi amaningi, izimoto eziningi ezokugada kwenzela ukuthi lomunye lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imihlangano lezakhamizi emalokitshini atshiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifuna ukuthwala imishova etshiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamba njalo lezimkhuta zivunyelwe ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade kwabakujoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithize zihambele ngapha kuphela ezithize zihambele nga. So kuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park. IBulawa United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabhu aseMpumalanga yedolobho. Kuthi inkampani yeJovambayiwa yona ihambela inketa lenkulumane eBulawayo City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. IBulawayo West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kobulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. UNetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi induku ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa, kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwalele endaweni ezifaneleyo nama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting power. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizinlutshwana kakhulu, yikho lokho elibona lokho kuhlupha nakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo weJovambayiwa, uthi loba bavuma ukuthi ipolisi le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi. Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukazulu ngamankampani atshiyeneyo. Umnumzana Bheki Nkosi Sayi, umqondisi weBulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazelele okwenzakala edolobheni leli.
Hayi thina owo nje singasayini ukuthi sasi clear indlela ama routes ayeshewe ngayo because wawumele ukuthi ku involve abantu lati sivo.
Kodwa umkhokheli weBulawayo United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Sipa uthi bawuna umuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukaZulu kobulawayo.
Abantu sebeyalayithwa ngendlela etshengisa ukubahlonipha nokubaqakathekisa kulalokho okwakuyikhona okuthi there is no one who is responsible of anything. Now kathesi everyone who is responsible ku-area yonaleyo ayiphiweyo.
Amapholisa le kansili bakhankasela ukuthi imota zithwale uZulu egodini terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Imele iStudio 7 kobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elebotswana lithi kulama licenses angamakhulu amane 400 elizawanika abazingeli abafisa ukudubula indlovu lezinye inyamazana zendle kusukela ngomabasa kusiyafika uLwezi ngomnyaka ozayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine lithi liwise indizamtshina ezithwala amabhomba ezama drones ezingamachumi amathathu lasithupha i-36 phakathi kwezingamachumi ayisithupha 60 eziphoselwe kulelo lizwe ngeleRussia ebelibhomba izakhiwo ezithiyeneyo esabelweni sesami. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubikwa ilungiselela ukususa eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba obona ngezempilakahle o-World Health Organization ngelanga lakhe lakuqala esethethe intambo zombuso ngenyanga ezayo. Abezindaba beReuters bathi lokho kuveziwe zingcwethi kwezempilakahle ezilolwazi ngalolu daba lanxa abasebenza lo mnumzana Trump bengaphendulanga imibuzo abayithunyelweyo ngalolu daba. Kambe lokho kungaba lomthelela bani kwele Melika lamazwe athola usizo kumanyano we-WHO? Sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe onke wendaba yezempilakahle. Kuyananza ukuthi kusathi kuba le minye imikhuhlane esiyi-pandemic esuke ayitshaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze ndawonye. Singanika i-COVID njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yatshaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abe ndawonye ukuthi imali ezifake zaba ndawonye ze-World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama-third world countries abangela mali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke. Ngoba singeze sathi thina lawo mazwe ale mali angaza alanda abantu babelaphe la amanye la mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kwakuthi ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi i-Eurocase ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuma indaba lezi ezempilakahle. Engxenye sofanele acabange ukuthi ngoba leli ahlonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenye yena usuke abona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela amalodwa, lidinga uba lincediswa ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asilo qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America. Kule minye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ungathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufake eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Kubahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi umnumzana Donald Trump yena aguqule kona?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwa futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela nilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisa okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi balezinye indlela abasebenza ngezama-policies, imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ngathi nga yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngalendlela yabuguqula ngayo. Phose engaba sengozini yokuthi khona ngabe idlala eParliament bengahlala phansi. Begcine bemkhubela ukuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awuyo abantu abamkhethayo nje abamvotela. Begcine ngxenye sebemsola laphana bengasele aqinise ukuthi kambe lokwakwenza kuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike uguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemocracy. So ngamafitshane sibona ngathi hayi, idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.
Lo-ke ngumnumzane Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazo injalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esixoxelaye ekobulawayo. Kulabasakhulayo abathi luqakathekile usuku lwekhisimusi, kube labanye njalo abangalendaba lelanga leli elithakazelelwa kakhulu ngabalandela ukholo lwesiKristu. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Utsitsi Mashabave ohlala eHarare uthi uyalithakazelela ilanga leli ngoba ulandela ukholo lwesiKristu.
Ikhisimusi yimi irepresenta uzalo kaJesu. Irepresenta uthunyelwa kwethu, iSavior yethu. So ngiyibona njengelanga eli qakathekileyo kakhulu kithi thina abakhonzayo. So mina ngikhisimusi ngiyabe ngijabula.
UThemba Zibhowa oyisakhamuzi saseSenga eGweru laye uyaluthakazelela usuku lwekhisimusi.
Thina sakhulu isilanga lelithakazelelwa kakhulu. Sicala ngokuyakhonza ekuseni ukuthi sivela khona sesizidlela kanye lokuzinathela. Isigudu ukuthi konke lokhu sikwenze ngoba ikuhlonipha uNkulunkulu kanye lokuzinikezela ezintweni ezinhle lapho siphila emhlabeni.
Kodwa bakhona abanye abathi usuku lolu lufana lamanye amalanga. Omunye wabo ngusile Themba Mthombeni ohlala eHarare.
Engiwubone engathi kumele ngikunanze mhlaka 25 ngoba akukho okutsha engathi ufanele kwenziwe. Things ezifana lokutshengisa izihlobo labangane uthando ngikwenza amalanga wonke. Izivili boco siyazipheka amalanga amaningi, njalo ukunatha siyanatha nxa sifuna. Yikho ngisithi it's just a day lokuphumula nje singaye emsebenzini, kodwa akukho engathi special okufanele ngikunanze ukwedlula lokhu.
Kulabanye njalo abangalandeli ukholo lwesiKristu abakholisa okumangalisayo ngosuku lwekhisimusi. Abanye balandela okwenziwa ngabazali babo abahlaba inkomo kumbe imbuzi badle besuthe lezihlobo labangane. Lesi yisikhathi sokuzilibazisa. UPrimrose Ncube odabuka esiqintini sembuso esigabeni seMatobo ngomunye walabo abazakholisa lezihlobo labangane kusasa.
Ikhisimusi kimi itsho okukhulu kakhulu ngoba isikhathi sokuthi ngibe sekhaya ngiyehlangana lemuli, izihlobo labangane abavele endaweni ezithiyeneyo, sihlangene ekhaya sizojabula, sizophumula, sizobona ukuthi umnyaka wonke ubusiphatheleni. Angisomuntu ophumayo, siyazihlalela ekhaya logogo lokhulu labogogo omncane, imuli yonke nje ithe gwaqa. Kupheke kudliwe, kugidwe iradio, kukholiswe kube mnandi imuli hlezi ndawonye.
Ocubungula ezabatsha ezimele uCraig Ntuliki uthi kumele abasakhulayo beziphathe ngosuku lolu.
Ngicela ukubana intsha ingashuki ikuthathele phezulu kakhulu. Lesi yisikhathi sokubana abantu bajabule bachelese kodwa ngonanzelelo olukhulu. Ngoba kuyenzeka ukubana abantu bezithole kwesinye isikhathi sebesengozini. Abantu kabaziphathe kuhle, kabakholise, kodwa impilo iqakathekile. Hlonipha lo muntu oseceleni wakho, licabangele labanye abantu abangalimala ngenxa yezenzo zenu.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi laye uthi akumelanga abatsha begange ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngoba balakho ukubotshwa bevalelwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona eWhatsApp.
Salibonani, salibonani bazala bahle beStudio 7 lina elisethulela inhlelo ezinhlisela inhlelo ezizizona izinhlelo ezisivula amehlo lokuze lokusenza sibe lokuqaphelisa. Bazali lapha ngiyadinga ngilomntwana okuthiwa ngusakhile uyise wakhe uMateyu Sibanda babehlala eGogwe enkayi. So umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateyu, mina ngingu-Innocent wakuSibanda ngizalwa ngumphushwa lo wayezalwa ngumhlawuli uMateyu. Umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhushelwa ngalutho, njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi. Lapho nxa ngabe lingifakazela bazala bahle ukubana ngikwazi lapho kulo mntwana khona lo, nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0. Yizo lezi namba ezika-Innocent Sibanda.
Hayi ezazizinya kwake kanti ngenxa kahulumente weZimbabwe wathi esiprodusa i-Zitcoin lakhe leli wathana akula muntu ozakwenza ozayali kwi-coin lelo kathesi jivijivi ngenxa yayilokuzeni yokudla lokho okuthunyelwayo imali ukuzeni emakhaya kubalambayo. But abantu bamatraki abafuni ukulokuzela ukubhadalwa ngebhondi, bafuna iyusa. Kodwa nayethena na wonke umuntu walokulokuzela uthathe ibho ilokuzela izidli lakhe uyazibhodwa. Kanti nanku namuhla ngasakubalandelela ababalayo babuke njalo sithi sikhangela ematitsheni, amatitsha akasayitholi imali yabo ngemfanelo, sebethola iyusa. Le ziki yakhona yethu sotha iningi ningi, ikuphi leyo ziki? Kunje mina zange ngiyibambe leyo ziki, angiyazi zange ngiyibone. Ngiyibona kuma-TV nje kuphela, kodwa ukuthi ngiyibhathe ngesami isandla, hhayi ngazi uhulumente wethu lo, hhayi hayi 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 hayi, uyazihlulekela, uyazihlulekela. Kodwa uhulumente ehluleka njengohulumente weZimbabwe, oyehluleka simile ukukhangelile ukuze kusizwe sakhe, angikwazi ukuthi indoda enjani.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yiStudio 7 efakazayo eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Live Talk lamuhla uhlelo lwabatsha olwezi connection, sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ochegecha abanengi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein eSouth Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumente esehluleka ukubahlenga. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.